manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manyoro anhasi kuri musi wemugovera chikunguru 17 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvinambiri munyaya dzekuburitswa kwenhau munyika. Sandra Nyaira anoradzikwa zvine mutsindo muHarare.
Zvinorwadza zvikuru tasiwa negamba remadzimai anonyora. Munoziva kuti nini the power of the pen yakasimba sei. Sandra Nyaira akashandisa power of the pen achidzidzisa vanhu vemuZimbabwe. Achiva pa information kuti vazive zvinenge zvichiitika around them musikana anga akashinga zvikuru
nasi tine hurukuro negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutswangwa vachirangarira mabasa akaitwa naSandra Nyaira aradzikwa muHarare nasi vachirangarira mabasa akaitwa naSandra Nyaira
chirikuita kuti vanhu vakufa
Nyanzvi munyaya dzehutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 ranetsa pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvinambiri munyaya dzekuburitswa kwenhau munyika. Sandra Nyaira aradzikwa zvine mutsindo nhasi hama neshamwari dzichirumbidza mabasa akaita achiri mupenyu Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Kama pamwe nevatori venhau vaungana pamarinda eWarren Hills muHarare vachiona kuradzikwa kwaNyaira vataura pakuradzikwa kwake vakamirira amai vaNyaira amai Mo Blessing Gombarume vati varwadziwa zvikuru nekushaya kwemwana wavo
kana vanga vanovana zvikukura kuti ashome mai kusisandi yanga iri hovhu kuti kwese ai mwana aitivatsira ani ini ndarondorwa dokumana iyi ndisaone zvinhu awura anga ine rurwa sandi ndinondikunda asi ndingoti nechibunduka amwariva regumwe akanga uzora vomurugare rwenyu
sekuru vaNyaira vaClayton Gombarume vatsanangurawo muzukuru wavo semunhu aive nerudo kuvanhu vose
Sandra kumuri dzekwedu zita chairo rekumupa rainetsa nezvanga zviri maari kuti taimuti here miscarriage kana tomuti here misconfidence nekuti zvino zvake zvaiita so zvimwe zvacho zvanga zviri maari kana tomuti here mislove nekuti angari rudo kumhuri dzekwedu dzese kupedzisira chandakaona mune zvikuru wangu angari mwenje angari light aisada kuona anoshupika nerima rekusadzidza kana kusaziva.
Akamboshanda nanyaira achiri kutanga kuita zvekutapa nawo hamasaburi atinyaira munhu aiziva basa rake zvekuti akatotanga kuwana mubayiro wekutora nawo achiri kudzidzira basa rekutora nawo.
In fact tichikuri kuchikoro sendiranga atotanga kuhwina mahodzi ari paattachment. So nekufamba kwenguva takangoona achikwidzirwa achitamba nekugona kwake basa achipuwa mahofisi makuru 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 kusvika patisiya pa sendiranga ari kushanda kuUnited Nations. I'm sure if you say pamadevelopment sector the top organization of all the development sector partners is your United Nations.
Imwe yeshamwari dzake uye ari mupepeto webepa nhau rethe Zimbabwe Independent Faith Saba ati rufu ndemadzongonyodze akatsanangura nyaira semunhu aive neushingi achiti mufi aive gamba raikwikwidza zvine mutsindo mukutapwa kwenhau.
Tarasikirwa seshamwari dzasandra seshamwari dzasandra but also senior journalist. Sandra was one of the few Martino journalists vanga vasinga achitei vaiita basa sebasa. As you know, most of you, if you look at journalism, Yapazara is now dominated. So Sandra was one of the few former journalists vagatani sasa kinda mu profession in. Not only for kinda, but if I kinda waruma kwaon. I'm sure this waruma yagana ma journalist alikano agree with me.
Nyaira uyo akafa nechirwere cheCOVID-19 akatanga kushanda semutori wenhau kucommunity newspapers group ndokuzoenda kuziyana mushure mezvo ndokuzoshandira the Daily News parakavambwa muna 1999 nemupepeti ane mukurumbira vaGeoffrey Nyarota. Akakwidziridzwa kuDaily News kusvika pachinzvimbo chemupepeti wenyaya dzezvematongerwo enyika uye akava munhukadzi wekutanga kuva nechinzvimbo ichi kuDaily News. Muna 2002 Nyaira akapiwa mubayiro weCourage in Journalism Award nesangano reInternational Women's Media Foundation riri muWashington DC. Muna 2003 Nyaira akatanga kushanda semutori wenhau weStudio 7 ari muLondon uku kaaita zvidzidzo zvake zvepamusoro-soro. Akazoenda kunoshandira VOA Studio 7 muna 2009. Akazoshandira Studio 7 ari muWashington DC kubva muna 2009.
Reporting for Studio 7 in Washington DC, this is Sandra Nyaira.
Nyaira uyo aizivikanwa nevamwe vake nerekuti vachihera ndiye akatanga chirongwa cheVOA Studio 7 chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu cheWomen's Forum pamwe nechenyaya dzeutano izvo zvakaita kuti ave nhengo yeVOA Africa Health Network. Mushure mezvo Nyaira akazoitwa mupepeti wenhau weStudio 7 ndokusiya basa iri muna 2015 achienda kunoshandira United Nations ari muAddis Ababa kuEthiopia. Nyaira uyo akashaya nemusi wechipiri anga ave nemakore makumi mana nematanhatu uye ari mushandi weUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 kuWarren Hills muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu zana nevaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 2296 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemazana mashanu nemakumi maviri 2520. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi manomwe nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi manomwe nevaviri 79372. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vakanga vave miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvitanhatu nevaviri 1,056,002. Vanhu vabaiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvishanu nemazana manomwe nemakumi matatu nevasere 635,738. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti pane zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira pamwe nekuuraya vanhu vakawanda munyika.
Chirikuita kuti vanhu vari kufa uwandu hwavo hurambe huchikwira muZimbabwe, zvinhu zvatingati zvakati kuo. Chekutanga ndechekuti vanhu vaifana kunge vakabayiwa, kubayiwa chaiko kunobetsera kuti kana munhu akurwara paya paya haazorwari zvekuti anoda kuenda kuchipatara. Unobatwa nechirwere chacho, yes, asi hauzorwari zvekuti unoda kuenda kuchipatara. Chechipiri ndechekuti isu tsika nemagariro edu hatina kukwanisa kunge tichibvichinja apo pakauya chirwere cheCOVID-19. Tinoziva kuti tine vanhu vari kushayika, tine michato, tine zvimwe zvinogona kutinge tichiungana. Vanhu havasi kusiya mukaha pakati pavo, vanhu havachapfeka mamaski zvakanyanya, vamwe vanopfeka mamaski vomasiya ari muhuro. Ungoti kuve nemaski yekuti ndisasungwa, aiwa, unenge uchifanira kunge uchizvidzivirira utano hwako. Ndo chimwe chinokwanisa kunge chichiita kuti uwandu kuti COVID ikwire pamanambasi ayo. Chimwezve ndechekuti iye zvino tamu mwaka wechando. Kana tamu mwaka wechando, zvinhu zvakaita sedzihwa zvinove zvekuti COVID inenge ichiwanikwa iri mumhuri yezvinhu zvakaita semadzihwa zvinokwira. Naizvozvo nguva iyoyo vanhu vanokwanisa kunge vachitapurirana utachiona hweCOVID-19, saka hunokwirawo zvakare.
Mataura imi kuti munguva ino yechando zvinhu zvinenge zvichitiomei zvakati kuti zvinowedzera kuoma padambudziko rechirwere cheCOVID-19. Zvii zvinofanira kunge zvichiitwa takatarisana nedambudziko iri panguva ino?
Zvinofanira kunge zvichiitwa takatarisana nedambudziko iri ndezvekuti vanhu dai vanga vakwanisa kunge vachibayiwa. Ndinoziva hangu kuti Zimbabwe vanodaidzira kubayiwa, asi kangativei nemavhaksini akawanda ekuti vanhu vanokwanisa kunge vachibayiwa Pfizer, Moderna kana kuti vachibayiwa AstraZeneca. Izvi hazvisi kuitika muZimbabwe. Vamwe vari kunzi vari kuenda vachinosvika vachiti vakuda second job zvonzi haisati yaveko. Izvozvo zvinoita kuti vanhu vange vachitapurirana chirwere. Uyezve tinofanira kunge tichiziva kuti kune vamwe vanhu vanonzi mavulnerable members of the community, avo vanenge vaine zvimwe zvirwere zvakainazvo, vanhu ivavo ndo vanofanira kuiswa kumberi kunge vachizikanwa vatobayiwa uyezve vachidziviriwa kuyeya tinoti shielding.
Kune nhomba dzeCOVID-19 dzakapinda munyika dzinosvika mamiriyoni maviri. Hurumende kuburikidza nemutungamiri wenyika vakati izvo mumazuva 14 yelockdown iyi hurumende ichange yabaya vanhu vanosvika miriyoni imwe chete. Munoona izvi zvichibudirira here?
Handisi kuona zvinhu izvi zvichibudirira nekuti hapana kuitwa basa rakanaka. Kana muchibaya vanhu nhomba, tinoziva kuti nhomba dzega dzega vanhu havabvumirani nadzo. Dai kwakatotanga kufamba vanhu vachitaura nevanhu mumana vachivakonvinza kuti nhomba idzi inhomba dzakanaka dzinoita kuti vanhu vange vasingaapi kuti vadziviriwe. Saka izvozvo izvi hazvina kuitiwa nebazi reutano, vanongoti huyai tikubayei chete. Tinozviziva isu kuti muutano haungotiro kune vanhu. Vanhu ava vanofanira kudzidziswa nguva ichiripo. Dai iye zvino vakungoterera vachibaya, uyezve vanofanira kunge vachishandisa mapurisa, mauto vese ava
nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Matthew Nyashanu, vachitaura vari parunare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemadzisawira avo epedyo. Kambani yavaTrump yeThe Trump Organization iri kuferefetwa mushure mekupomerwa mhosva dzakasimba sezvo iri kufungidzirwa kuti yakafambisa mari zvisiri pamutemo nemamwe mabatiro ayaiita mari dzayo. Kunyange hazvo izvi zviri kuitika, vaTrump munhu ari kudiwa zvakanyanya mubato ravo reRepublican Party uye munhu anoteererwa zvikuru mubato iri. Sangano renhauro Reuters rinoti mauto ari mudunhu rekumaodzanyemba kweEthiopia Retigray abvisa muusungwa mauto ehurumende yemuEthiopia anosvika chiuru chimwe chete. Mauto emuEthiopia aya akabatwa mukurwisana kwaiitika mudunhu reTigray. Kurwisana uku kwakanangana negakava reminda kumadokero kwedunhu iri. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Nhasi Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7 aita hurukuro negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusoro pemabasa akaitwa naSandra Nyaira uyo akashandira Studio 7 kwemakore manomwe asati aenda kuUnited Nations.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro negurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Amai Mutsvangwa vachange vachitaura nesu pamusoro peupenyu wemuchakabvu Sandra Nyaira aiva iye mutori wenhau akamboshandawo paVOA Studio 7 uyo akashayika ave kushandira kuUnited Nations nemusi wechipiri kubva kudenda reCOVID-19. Aradzikwa muHarare nhasi. Regai tiende kuna amai Mutsvangwa tinzwe kuti zvii zvavacharangarira pamusoro peupenyu hwaSandra Nyaira.
Zvinorwadza zvikuru tasiwa negamba remadzimai anonyora. Munoziva kuti inini the power of the pen yakasimba sei. Sandra Nyaira akashandisa power of the pen achidzidzisa vanhu vemuZimbabwe, achivapa information kuti vazive zvinenge zvichiitika around them. Musikana anga akashinga zvikuru, akapinda mabasa anga achingopindwa nevarume chete, asi nokuti aida nyika yake aida kudzidzisa vanhu vekwake, kuvadzidzisa nguva dzose nezvinenge zvichiitika around them. Haana kutya, akasvika pakuita editor weDaily News.
Mungati imi acharangarirwa sei?
Sandra Nyaira munhu anozikanwa nekudzwanana nevanhu zvakanaka nekugara nevamwe zvakanaka muraini. Saka vazhinji tiri kurwadziwa zvikuru. Saka tinoti haisi chete yarasikirwa kana nenyikawo tarasikirwa. Igava madzimai ari kutevera kumashure vatore zvidzidzo zvakaasiwa natungati legacy yaSandra. Vatoro matano zvisimudzira.
Imi segurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko uyezve makabata chigaro ichi muri mudzimai chepamusoro, zvii zvamungati zvingadzidzwewo nevamwe vari kutanga basa irori rekutapa kubva kuna Sandra Nyaira?
Zvikuru sazvinodiwa kunyora stori dzinoita kuti nyika yako isaonerwe pasi nevamwe. Oso kutaura chokwadi kana muchiripota kunyanya kugona wokugara nevanhu zvakanaka seuzvaiso zvidzidzo zvakawanda zvingatorwa kubva pana Sandra.
Zvii zvamungakurudzire panyaya yedenda rechirwere cheCOVID-19 icho tiri kuona chiri kutora hama neshamwari zhinji?
Chakakosha zvikuru ndechekuti tingatikurudzira neitese tiende tinobayiwa mavaccines. Mavaccines ari kunzwa nehurumende achitengwa vakasiyana-siyana kunyanya kubva kuChina, kuIndia, mamwe ari kubva kuRussia. Ngatitore mukana iwoyu kuti tiende tinobayirwa nokuti chirwere chichiri kuramba chichitekeshera. Tikabayiwa ndiwo kuti senyika tigoita herd immunity, zvichireva izvo kuti tikabayira vanhu vanokwana 60% yevanhu vese vomunyika medu, zvoreva kuti chirwere tinenge tachigona kuchidzivirira chirege kutapukira. Saka nyaya yekubayirwa yakakosha zvikuru, asi ngatizivei kuti tinofanira kuramba takateedzera yedu ichitaura mazuva ese zvekupfeka maski, kugeza maoko edu, social distancing Let's always maintain it. Tinoda kuzvichengetedza, tigochengetedzawo vavakidzani vedu, tigochengetedza vadiwa vedu vatinogara navo. Ngationei kuti taita izvi kuti zvichengetedze chirwere ichi chatekeshera kudai. Tirikuona tichishaikirwa nevanhu vadiwa vedu.
Munoona danho riri kutorwa nehurumende rekuti iro vanhu vawanikwe vachibayiwa nhomba kana vasina mabhethi kana zvimwe zvakadaro richizobatsira sei pakurwisa denda iri reCOVID-19?
Nokuti chirwere cheCOVID-19 hachitarisi chitupa chemunhu. Zvakakosha pane dzino nguva ndezvekuona kuti munhu wese abayiwa, nekuti akabatwa nechirwere cheCOVID even asina chitupa kana asina birth certificate chinotapukira, hachiregeri kutapukira. Ndosaka tiri kuti sehurumende munhu wese ngaabayiwe anoda, anofanirwa kubayiwa. Auya kuzobayiwa wese ngaabayiwe. Vasina mabirth certificate sekutaurwa zvaitwa neMinistry of Health and Child Care vanouyawo nemapepa anongoratidza kuti vagarewo munyika medu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda ndai amai Monica Mutsvangwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Faro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekubata Chief Executive Officer veSangano reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima kuti tinzwe kuti sangano ravo riri kushanda sei munguva ino yekuomerwa nedenda reCOVID-19. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu Dr. Madzima.
Maita henyu nekuda kuziva kuti sangano rinocoordinator yatingati multisectoral response kuchirwere cheHIV and AIDS muZimbabwe. Chii chaitika urongwa hweHIV kubva patanga pandemic yeCOVID-19? Chekutanga, maclients edu vanonotora maservices ingave mushonga kana matest anoitwa muzvipatara vakatanga kunetseka kufamba, nekuti security yanga isingavabvunze kufamba kana dai vanga vasina matsamba anoratidza kuti maessential service aidiwazvo pamalockdown ipapo. Iyo yakaita dambudziko rakanyanya rekukwanisa kuenda kuzvipatara. Chimwe chakazoitika ndechekuti kusouthern part of the country kunana Matabeleland South, Matabeleland North neBulawayo kwaive nevanhu zvakare vaishandisa vana malaicha mataxi anoenda kusouth Africa kuti vaone mishonga yavo. Saka pakavharwa mabhodha takaita dambudziko revanhu ivavo kuti vange vachiwana mishonga. National AIDS Council ndo matambudziko atakatanga kusangana nawo iwavo. Mamwe acho atakatanga kusangana nawo ndeemadhelivhari mishonga yeARV, maregents nemaequipment zvatinoshandisa muchirongwa cheHIV zvinobva kunze kwenyika.
Saka mati makwanisa here kugadzirisa matambudziko iwaya amataura yaya?
Isu seNational AIDS Council tichishanda neMinistry of Health and Child Care, tichishanda zvakare nehurumende neNational Task Force takakwanisa kugadzirisa zvimwe zvematambudziko asangasangana nawo iwaya. Chekutanga, varwere kana vaenda kuzvipatara takataura nevesecurity sector, mapurisa nemauto kuti pamaroadblock ngavange vachikwanisa kunge vachinzwisisa varwere vanenge vachienda kuzvipatara kana vakwanisa kunge vaburitsa umbu kuti vari kuenda kuchipatara. Chimwe chatakakwanisa kuita ndechekuti vaenda kuchipatara ikoko vana mukoti nechiremba takakurudzira kuti vange vachipa maclients edu aya mishonga isipazve 1 month kana mwedzi mumwe chete kana miviri. Takati vachivapa mastocks anokwanisa kupedza kana mwedzi mitatu kana uchipatara chazvo chine yakawanda kana mwedzi mina kuti vachinya vasirika kunyanyofambafamba zvinoita kuti vange vachizoexposwa futi kudenda reCOVID-19. Chimwe chatakaita ndechekunge tichibatsira iyo ministry kunge ichiwana maprotective equipment. Takasapota maprovince ese, takasapota zvakare maprisons. Saka takakwanisa kushanda nemaprisons. Saka National AIDS Council iri kuita zvese zvainoona kunge ichibatsira Health and Child Care, ichibatsira hurumende, ichibatsira nyika.
Kwa panyaya dzekubayirwa kwenhomba yeCovid-19, idanho ripi ramuri kutorawo seNational AIDS Council.
Patangoona vaccine app yeCovid-19, tiri kukurudzira zvakare. Kunyanya iwo maclients edu ari HIV positive, vari stable, vari kutora mushonga navo vasina chiri kunetsa. Tiri kukurudzira kuti vasateerere zvinotaurwa kunzi vaccine rakaipa. Tinokupa information, tinoita mapodcast pamaradio, pamatv, pamasocial media app, kuti vazive kuti vaccine rakakosha. Kuvari kuti rinovabatsira kuti vasaite severe disease yeCovid. Saka tingangoti nyango zvazvo maordinary program yedu akaita kanekeka kudzokera kumashure nekuda kwekuti vanhu havachakwanisa kuungana mumacommunity tikufunga kuti tikufaita the dual epidemic yeCovid-19 neHIV and AIDS. Hatifanirwi kukanganwa kuti HIV and AIDS ichiriko. Saka tinongoti vanhu veZimbabwe varamba vachiziva izvozvo kuti HIV and AIDS ichiriko ende ndoda kudzivirirwa.
Shoko ramungasiira vateereri Dr. Madzima.
Ramungasiira maZimbabweans nevateereri nderekuti COVID-19 iriko iri real. Ngatisanyanyowana information siri kuma official media. Vaccination inzira ichaikuti tikwanise kudzokera kuupenyu hwatakanga tinahwo nyangwe zvazvo hungadaro hwachinja. Saka tikateerera maconspiracy theory akawanda tikarega kufa tichinoitwa. Saka ndirikukurudzira kuti vanhu vateerere mameseji anobva kuofficial media. Timbomira zvesensational news dziri kubva kumaunofficial media.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Dr. Madzima kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Zvakanaka, muswere zvakanaka.
Manga makateerera kumukuru weNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Sezvongwe yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Muzvinambiri munyaya dzekuburiswa kwenhau munyika, Sandra Nyaira aradzikwa zvine mutsindo muHarare. Manzwa gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura pamusoro pemabasa akaitwa naSandra Nyaira achiri mupenyu. Manzwawo nyanzvi munyaya dzehutano Dr. Matthew Nyashanu vachitaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid-19 ranetsa pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. musakanganwe kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chirikuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soko isikad.